Vanhu vakawanda vafarira izvi vachiti kubvira pavakasarudzwa pachigaro ichi gore rapfuura, vamugabe vange vave kugara mundege. Vatomugondo wekubudiriro ndemumwe avo vati vanofara nekusiya chigaro chesadik kwavamugabe.
Pacho vaitongomuremedza kuti haana zvaanga achingoita, angangotenderera sasaziye purezidendi muno muzimbabwe. Tandangonzwa kuti ari kwakati, hapana kana chaanga achimbobudisa kana one. Ende munyika mama kuti chaos dzingazivi kuti purezidendi ndoupi chaipo, angari kuti dhage achaman zvese izvi ngapo vamwe at least pamwe maybe tingaonawo new blood pamwe pangaone system iri nani musadhage macho.
VaJohnston Chirwa wekumufa kwose ndemumwe avo anofara nekusiya chigaro kwavamugabe.
Haina ndoone kunge zvakabatsira Zimbabwe, nekuti tinyatsozvitarisa Zimbabwe ine matambudziko ainayo akatowanda, ekuti aitoda kuti head of state wedu ave ari pai ari panzvimbo achitungamirira nyika yake. Pane kuda kunotungamirira dzimwe nyika dziri kuita zvakanaka, dziri kuirana nedzimwe nyika dziri musiri musadak, dziri kuwana mari kupfuura isusu, like atinoti DF chakuti chakuti ndatanga mazitarayo.
VaJohn Mulilo wekumarimba vanotiwo vanofunga kuti sachigaro mutsva wesadik vaIan Khama vachabatsira kugadzira zvinhu muZimbabwe. VaKhama vagara vachipokana nenyika dzisi dzemusadik panyaya yeZimbabwe, zvikuru sei pasarudzo dzemuna 2013 idzo vanoti dzakabirwa kunyange sadik yakati dzainge dzakachena.
Vaifambira nyaya dzesadak. Saka tikutaura nezvekuti kana sadak yabvawo mauve medu, tatio tabvisa kurongwa hwekufamba onapreti vaifambira zvinhuzvisi.
Amai Emily Moyo vekuEastleigh vati vanofunga kuti vachaona kubatsira kwesadik kana ichinge yave kutungamirwa nemumwe munhu, sezvo vasina chavakaona apo vamugabe vaitungamira sangano iri.
Ine hangu semudzimai wemuZimbabwe zvokuti vamugabe vari kuchiya sadak ndaingozvinzwawo zvichidarika. Asi kuti ndinyatsobhenefita chii? Ndichiona amba mangu kuti chikafu chawedzera here patebo hazvina kana zvanomubhenefita. Zvatowedzera kuparara kwenyika. Tichasa mabasa, vanhu vaakubuda mabasa, mavhenda taakudzingwa mutown. Saka zveusadhaki wamugabe hazvina kana kuti bhenefita.
Asi amai Melan Gumbo wekubhindura vati vamugabe vakaita basa guru uye yava nguva yavo yekuzorora.
Pachinzvimbo chavanga vanacho chachairman weSADC takaona vachibata basa guru muno muSouthern Africa. Nzvimbo zhinji dzanga dzine mhirizhonga takaona sekuLesotho vakakwanisa kuendako kunoita manegotiations ekunyaradza crisis yanga iriko. Izvi tinozvikudza.
Usachigaro hwavamugabe hweSADC hwange husina mutauro kana zvikaenzaniswa nemuna 1998 apo vaiva sachigaro weSADC Troika on Defense and Security, apo vakatumira mauto avo kuDRC vasina kugara pasina sachigaro weSADC panguva iyi, avo vaiva mushakabvu Nelson Mandela. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.